kore nyume nje kutsoka dzangu shokore nyuchiedza kunzira dzangu nika isipo irora ivapo makataura zvikama shokore nyume nje kutsoka dzangu shokore nyuchiedza kunzira dzangu nika isipo irora ivapo makataura zvikama
shokore nyuchiedza
Yeah.
di tazekuti, andi zungunuzu, andi rasiki, shopore nyu, ropa upenyu, ropa tariro kwatini. Ne shopore nyu, andi tazekuti, andi zungunuzu, andi rasiki. Yeshua koreyo, ropa upeyo, ropa tariro kati. Timi zechiye.